Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapati anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anoti iyo nhamba inotaurwa nemutemo ye50%+1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress, ANC, yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkhonto weSizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF, EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhuri reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe vari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga kuti akabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havo zvibingamupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemakiro akaita Independent Electoral Commission. Havana zvichemo zvakawanda vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakadai.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi zvakamira sei ipapa?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo hasati dzapera kuverengwa. Asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa-national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndomamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde. Zvinozofamba sei papapo?
Zvinozoita ndezvekuti. Kuti ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga limebato kana mapato anotitika sanganisa mavota akawanikwa anotipa iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vote wobatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana ne ANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC atisikwida vanogona futi kubatana woumba hurumende yemubatanisi asi izvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzi waivaya vanogona kuwandi ende panowandwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswa neUniversity of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO, vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kuchiwa nevanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana kuti maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kutingatizi yesocial funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maiya, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa chimbechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mkwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika, vozva mari idzodzo isusu chingori kondisho kuti kana munhu ati adla kurapiswa inotarisana nezvematumbe kwenyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obvasita make sure kuti zvaapply asi ari kuita ndozvaari kuita
zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma
izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika pane vanopa zvikafu vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko
zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANUPF ndivo vari pamberi mukutsigira hurongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu we Studio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwava Murisi Zwizwai.
Ne urombo zvikuru tinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vaZwizwai kubva tichipadana baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cherusununguko ichi vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana navo vaZwizwai takasangana navo vari muHarare
zvii zvamunovarangarira nazvo ivo mazo yekutanga aya pachiumbwa bato reMDC
takatanga kuvaziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi vachiri kuita ndobvisa here bvisa pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko vaiita zvinhu zvaifadza vanhu vakapfeka maheremet kareko saka tine nhoroondo tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi tinodaira vaishanda navamupofu vari minister tiemu inclusive government isuti maminista imomo saka vane nhoroondo yavo yavakaita zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu munoziziva kuti pakurima kwose murima anosanga nezvibinga mupini pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo hakushai kumasoso kune anovhima hakushai kumunzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka tinokurwadziwa zvikuru tine urombo kumhuri yekwaZwizwai tine urombo kuna amai Zwizwai nevana nevose hama neshamwari dzarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu
vaimbove mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe avo vanoshanda vari kumaruwa ekwaRusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. Sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe mungatitsana nguruwo kuti sangano renyu pari zvino riri kuita mabasa api
takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa tinoona kuti pane zvakawanda zvinokontributa panyaya yeutano hwepfungwa zvakafanira mhirizhongwa kumadzimai nyaya yevasikana nyaya yepovhati nyaya yeeducation zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu takatarisa pari zvino kuno kuzimbabwe hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa saka zva zvakanaka kuti hurumende yes our government has done justice as far as public health is concerned kuita awareness yemalaria covid-19 takaona hurumende yakamira chaizvo ichiita nemamapazi but panyaya yeutano hwepfungwa is an area isiri kunyatsokuriswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana-siyana
zvii zvamungati imi zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa
tikatarisa pamapillars emental health hatinoti mbonzo mafoundations nokuti zvese maactivities ese atinoita in regard to mental health anofanira nge achiitwa build upon tine sleep kuvata chaiko vanhu havachiona kuvata kwakakwana tikatarisa nyika rate of crime vanhu vari kubikwa nekuda kwenyaya dzecrime saka unongovata wakasvinyura saka already people are not safe tikatarisa futi izvo zvinokontributa mental health vanhu vanofanira kufira kuti vii pari safe pakachengetedzeka saka people are no longer feel safe nenhaya yekuti kubirwa kwawandisa totarisa futi rimwe pila tine pila renutrition kudya chaiko kwakakwana nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinga zvatambirita zvazvo but that's the situation on the ground kuti vanhu mari dzavanotambira pamwe hazvisi kuenderana nemaschool fees necost of living vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty bottom line saka kudya chaiko chake kwakakwana hakusi kuwaniswa zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana avanhu havasi kuriwana lunch iri kuroka malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana maschool fees evana zvainotifudi kuzvikwereti ndozviri kukonzera kusagadzikana kwepfungwa
tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu munoona sei izvi
ndizvozvo chaizvo asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka iyi inoda kuti tinyatso kudzikisa nayo toona kuti what is the causal effect tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaite resort into drug and alcohol abuse the underlying issues people have unresolved issues from the past kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemuhudiki even vamwe kutoti munhu akapedza chikoro apedza degree pasawe unorwana kuti hakuna so those are some of the issues which are affecting especially the young people who are now resorting to alcohol and drug abuse saka zvechokwadi nyaya iyoyo iri kutikanganisa vechidiki
zvii zvingaitwe kuti tione dambudziko iri richigadzirika
hurumende dovanyanya kuita effort kunyaya yemental health budget yawandira kunyaya yemental health noti tikagadzirisa zvimwe zvinoese we cannot solve crime kana tisatitanyanisa kupata zviri kunyanya kukonzera saka number one hurumende ngaise effort ngaise more attention more budget kumental health department zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu vose takatarisa nyaya yekumhirishongwa kuvasikana nemadzimai kuti tipedze dambudziko iri tinoona kuti kuvana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable madzimai ngava empowered educationally ngava empowered economically saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees mwana ari kudzingwa kuchikoro kuti mubereki hana fees mwana iyeye atova vulnerable mwana iyeye ava kuti abuse mwana iyeye akutopedzisa kutora zvinodhaka saka panyaya yemaschool fees hakugapanozvi kuongororwa
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapi
vanogona kutibata parunhare 0778706618 kana pafacebook page yedu inonzi the peace of zimbabwe kana payoutube channel
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda kuna Marvelous iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu tichichipiwa najonga kandemiri westudio 7
tinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tine hurukuro namuzvare Tendai Lynette Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA tichikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare Mudewe
vanhu ita basa makabiko wajonga makabiko mhuri yese
aiwa kuno tiri vapenyu nhasi tati tikurukure nezvechirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho chekucherechedza mwedzi wamuri kuti weAfrica kana kuti Commemoration of African Month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi?
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndobasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro, tichishanda nevadzidzisi, uye kuita maconversations necommunity tichikurukura nezvenyaya dzechivanhu chedu, sensuality yedu, tsika nemagariro edu. Mazuva apfuura takaita chirongwa nevadzidzisi.
Zvii chaizvo zvamaidzidzisana pachirongwa ichi?
Nyaya dzeAfrican identity and culture in education for national development towards the attainment of Vision 2030. Apa takaita chirongwa ichi nevadzidzisi nekuti ndivo vari kufanira kunge vachidzidzisa vana vedu nyaya dzeAfrican identity and culture muzvikoro mavanogara nevana vedu nguva dzose. Nyaya yeAfrican identity, culture and heritage inyaya iri integral, iri pakati pezvidzidzo zvedu kuti mwana anofanira kudzidziswa achiziva kuti ndiani uye akabva kupi. Akaziva izvozvo netsika nemagariro anoita mwana akakwana, mwana ari kunyatsoziva kuti akabva kupi uye ari kuenda kupi. Saka nyaya idzi dzinofanira kudzidziswa kune vana vedu. Mukuru wenyika President Emmerson Mnangagwa vakataura kuti vana ngavadzidze chivanhu chavo.
Hurumende ine zvairi kuitawo here pamusoro pekudzidzisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro?
Tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje-manje. This curriculum iri heritage based, yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA. Subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA-level. Heritage study inotangira kuti kuECD kusvikira kuA-level. Saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe African heritage.
Tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza, mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati?
Aiwa, pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi waMay kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichinzi iyo culture month. Waita mwedzi wakuudzirwa kuti vana veZimbabwe vaite maitizi yakasiyana-siyana, voita zvirongwa zvakasiyana-siyana nemitambo yakasiyana-siyana kucherechedza African culture yedu sevana veMuzimbabwe. Asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African bantu spirituality advocates, ABSA, nyaya yeculture, nyaya yeAfricanness yedu, nyaya yeAfrican identity chinhu chatinoita zuva nezuva, nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika, chinhu chiri matiri. Saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvinechekuita neidentity neculture takawandira muzvikoro.
Saka zviri kutambirwa sei?
Takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary nekusekendari. Vakauya vashoma, vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo. Vati kutsika, asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya veVPA, vemusic neheritage neculture, aiwa vairakidza kuti vakanakidzwa nechikamu ichi zvakanyanyisa. Vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa, manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida. Saka ivo ndo vakaita mapioneer edu, ivavo mapioneer zvatakashanda navo avakukwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya.
Aiwa, ndatenda zvikuru muzvare mudehwe, muva nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basa vajunga.
Manga makateerera kuna muzvare Lynette Tendai Mudehwe vesangano reAfrican Bantu Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
America Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekutidzana nedzimwe nyika re United States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki embupunga kana maboxi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda dama yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nokubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munha chivavhu gurukota reAmerica rinoona nezvekutidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswavo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, huori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba husawira nevamwe kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kuonzikopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Austin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people wanted our events so that at least we can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCotroad Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzeresawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuVulawayo, Reston Vaya, anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura ne Studio 7, nengo ye Bodi re National Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
Chishuwo chedu ndete kuti tinge tine Art Development Fund ndo yekuti izvo kana mavenue aya achida kubatsirwa akwanise kuapply achibatsirika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo Muzvare Kesti Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda. Kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo, mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka, Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusoro soro America's Got Talent apo akapiwa tikiti repamusoro soro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Naiyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.